Kama pamwe nevatori venhau vaungana pamarinda eWarren Hills muHarare vachiona kuradzikwa kwaNyaira. Vataura pakuradzikwa kwake vakamirira amai vaNyaira, amai Mo Blessing Gombarume, vati varwadziwa zvikuru nekushaya kwemwana wavo.
Kana vangu vanhu vanozvipukura kuti ashoma mai chisisandi yanga iri hoo hetu kwese ai mwana aitibatsira ini ndaendirorosa takomanai ndichamuone zvizvimwemumwemunhu angaine ruvo rwasandi zvinondikunda asi ndingoti nechibunuka amwariva regemweya wake ngauzororavo murugare rwenyu.
Sekuru vaNyaira vaClayton Gombarume vatsanangurawo muzukuru wavo semunhu aive nerudo kuvanhu vose.
Sandra kumhuri dzekwedu zita chairo rekumupa rainetsa nezvanga zviri maari kuti taimuti here miscarriage kana tomuti here misconfidence, nekuti zvinhu zvake zvaaiita so zvimwe zvacho zvanga zviri maari kana tomuti here mislove, nekuti angari rudo kumhuri dzekwedu dzese. Kupedzisira chandakaona mune zukuru wangu anga ari mwenje, anga ari light, aisada kuona anoshupika nerima rekusadzidza kana kusaziva.
Akamboshanda naNyaira achiri kutanga kuita zvekutapa nhau, hama Saburi ati Nyaira munhu aiziva basa rake zvokuti akatotanga kuwana mibayiro yekutora nhau achiri kudzidzira basa rekutora nhau.
In fact tichikuri kuchikoro Sendiranga atotanga kuhwina maodzi ari paattachment, so nekufamba kwenguva takangoona achikwidzirwa achitamba nekugona kwake basa achipuwa mahofisi makuru kusvika patisi apa Sendra anga ari kushanda kuUnited Nations. I'm sure if you say Pharma Development Sector, the top organization of all the development sector partners is the United Nations.
Imwe yeshamwari dzake uye ari mupepeto webepanhau reZimbabwe Independent, Faith Saba ati rufu ndemadzongonyodze, akatsanangura Nyaira semunhu aive neushingi achiti mufi aive gamba raikwikwidza zvine mutsindo mukutapwa kwenhau.
Tarasikirwa seshamwari dzasandra seshamwari dzasandra but also as female journalist. Sandra was one of the few female journalists vanga vasingaite vaiita basa sebasa. As you know, most of you, if you look at journalism, Yapazara is now dominated. So Sandra was one of the few former journalists vakakwanisa kupinda to pinda mu profession in. Not only to pinda, but if I pinda varume vakawanda. I'm sure this varume havana majournalist avapano agree with me.
Nyaira uyo akafa nechirwere checovid-19 akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group ndokuzoenda kuZiyana, mushure mezvo ndokuzoshandira the Daily News parakavambwa muna 1999 nemupepeti ane mukurumbira vaGeoffrey Nyarota. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenyaya dzezvematongerwo enyika uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi kuDaily News. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation riri muWashington DC. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon, uku kaaita zvidzidzo zvake zvepamusorosoro. Akazoenda kunoshandira VOA Studio 7 muna 2009. Akazoshandira Studio 7 ari muWashington DC kubva muna 2009. Nyaira uyo aizivikanwa nevamwe vake nerekuti vachihera ndiye akatanga chirongwa cheVOA Studio 7 chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu cheWomen's Forum pamwe nechenyaya dzeutano, izvo zvakaita kuti ave nhengo yeVOA Africa Health Network. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokusiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Nyaira uyo akashaya nemusi wechipiri anga ave nemakore 46 uye ari mushandi weUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 kuWarren Hills muHarare, ndini Thomas Chiripasi.